This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vateereri tinosangana zvakare pa Studio 7 manera anasi uri musi wesvondo kukadzi 14 2016. Munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 13860 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Bato reMDCT rinoti mamwe madzishe mune mamwe matunhu ari kutyisidzira nhengo dzavo kuburikidza nekuti vatange vapiwa mvumo nemadzishe aya kuti vaite misangano. Sangano reChristian Care rinoti kunyange nzara yapfunya chisero munyika, iro harisati rawana mari yekuti ritange kubatsira nechikafu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Bato rinopikisa reMDCT rinoti riri kutambira mashoko ekuti mamwe madzishe ari kuti atange akumbirwa mvumo kuti nhengo dzebato iri dziite misangano matunhu avagere. Bato ere rinotiwo rave kurerutsawo nyaya yemashoko ekunzi no reform no elections kuti veruzhinji vakwanise kunzwisisa kuburikidza nekuita misangano matunhu akasiyana-siyana nemitauro inotaurwa matunhu aya. Tabata mutauriri weMDCT vawe Betugutu kuti tinzwe zvizhinji.
Nyaya tirikuhwandei kuti kune nzvimbo dzakati wandei munowo muZimbabwe, kunyanya kumaruwa. Ndiri kufonerwa nemakada zomusangano wedu MDC vachindiudza kuti vari kusangana nedambudziko remadzishe. Vari kunzivo ndo vakupa mvumo kana kusapa mvumo yokuti paitwe musangano yedu yebato. Nhasi mangwanani chaiye musi wechishanu ndagamuchira runhare kubva kune imwe nhengo yepati yedu wane mbudzi yakugokwe uko achiti vaita dambudziko nashe avarambidza ivo kuti vaite musangano. Utori musangano wedistrict chaiwo. Vhiki yapera ndakawana runhare ruchibva zvekumasvondarend central, nzvimbo dzakaita sana Shamva. Ndiri kuona sokuti ratova dambudziko renyika yose kuti hanzi madzishe ndo vatova mapurisa. Mapurisa vototi kana MDC vidaita public meeting mototanga maenda kwashe.
Tinonzwa kuti bato renyu rine urongwa hwekurerutsa nyaya dzeshanduko yamunoda pasati paitwa sarudzo. Muri kuzvifambisa sei?
Tiri kuzvifambisa nenzira dzakati wandei, asi kunyanya-nyanya tiri kuisa musoro pamwe chete nemamwe mapato ezvematongerwo enyika panyaya yatinotiyo National Electoral Reform Agenda kana kuti NERA. Izvi zvichinangana nekuti toda kuti veruzhinji veZimbabwe vazive kuti chinombonzi electoral reform chii.
Muri kuita izvi nerurimi rwupi?
Rurimi rwatiri kuita tiri kushandisa rurimi rwenzvimbo yatinenge tichifamba tinayo. Dambudziko ratava naro nderekuti mutemo mukuru wenyika kana kuti constitution haisati yanyorwa mumalanguage aya akanzi maofficial languages anokwana gumi namatanhatu. Saka zvataa kutoita apa kutongoti vanogona kutaurawo ndevele voendawo kunzvimbo dzinotaurwa ndevele vachitsanangura, vanogona Nambia vachidaro, vanogonawo kutaura Chitonga, woenda kunzvimbo dzakaita sana Bhinga vachiedza. Zvino chaakutipa dambudziko ndechekuti maresources anonetsa nokuti mukaona mutemo wacho wevatinotiwo Electoral Act muchirungu, mutemo wakakura. Saka tiri taakutongovimba nokuti vanhu vanenge vachingotsanangurirwawo nevanhu vanogona mutauro wavo, asi pane dambudziko.
Vanga vari mutauriri weMDC TV Obeti Gutu vari parunare muHarare neStudio 7. Rimwe bato rinopikisa reRenewal Democrats of Zimbabwe rinoti hurumende yeZANU-PF yakanga isingafanirwi kumirira kuti nyika itange yapinda munzara inotyisa kuti rigozokwanisa kutanga kupema chikafu. Mutungamiri webato iri vaElton Steers Mangoma vanoti kunyanga hazvo danho rakazotorwa nehurumende rekuzivisa masangano nenyika dzinobatsira kuti iri kutsvaga rubatsiro rwemari inosvika $1.5 billion yekutenga chikafu, nengo dzemapato anopikisa azvitarisiri kuwana cheuviri kubva mazviri kunyange nyika yakawana chikafu. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Danho iri rekenge ratogara ranonoka nekuti vanhu kushaya chikafu zvakanga zvatotanga gore rakapera. Ziva kuti vanhu vazhinji vange vasina chikafu. Saka uku kwayo kwakutonyengererwa nevamwe vanhu, isvo tiripo kuti imwedue bvumai kuti kune nzara. Sekuti iyo vanenge vachida kuti tinogona kurima. Iyo nzara kana yapinda kudari izvi, vana vanofanira kunge vachiguta, nekuti iye zvino pane vanhu vapota padiki diki kuti vafe nenzara. Nemanonokero avari kuita zvinoreva kuti vanhu vakawanda vachafa nenzara. Semaongororo ataita ndeyekuti chibage kusouth africa hakuna gore rino, kuzambia tiri kuita chishoma. Saka kuti vanhu vemuzimbabwe vagute ichatoda kubva kumhiri kwemakungu. Zvino pavachaona kuti vekusouth africa vanenge vachisendesawo pamapoti avo, isusu tichida kusendesawo mapoti mamwe chete iwayo, achaneta kuti chikafu chakawanda chipinde munyika.
Asi munoona here Zimbabwe ichikwanisa kuwana vanoibatsira nechikafu tichitarisawo mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi pamwe nedzematongerwo enyika muZimbabwe?
Zvinoneta ndezvekuti uku unoti vana vane nzara vobuda panze votanga kupopotera vanhu vanobatsira nechikafu wacho. Tinongoshuvira kuti vachagozondwaisi kuti vana veZimbabwe izovane mutungamiri anotenga hake, iwo havangaasi nekusanga pekuti vane mutungamiri anovhengedzera.
Imiwo sebato rezvematongerwo enyika, mungamirira here kuti ZANU-PF kana kuti hurumende yeZANU-PF ingove iyo chete ichatsvaga chikafu chekubatsira nacho nyika, kana kuti muchatsvagawo chikafu nerumwe rutivi?
Isusu tinenge tichitotaura nevanobatsira vacho, ndo vamwe vakatozosvika vachiti makunonoka vanhu vakufa, nekuti zvezvichinoita zvacho ndezvekuti vanenge vaine mutemo unovhara kuti zvinhu zvisauye munyika zvakaita zvichibage nezvimwe zvakadaro.
Vanga vari mutungamiri webato reRenewal Democrats of Zimbabwe vaElton Steers Mangoma vari parunare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, mukuru wesangano reChristian Care rinopa chikafu, Reverend Stanislas Chatikobo, vanoti kunyange hazvo nyika yakatarisana nenzara inotyisa, sangano ravo ranga risati raveo nemari yekuti rikwanise kutengawo chikafu chekubatsira. Reverend Chatikobo vanoti vanga vachiri kubatsira kudunhu reLupane, uko vari kuita zvimwe zvirongwa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Zvinhu hazvina kunyatsomira zvakanaka, nzara iriko ende mvura yacho maanaido ari kuita haisi kunyatsonaya zvakanaka uko kwairofanira kuichita zvakanaka. Saka nzara iriko nokuti takangomirira kuti nyamwe napamberi apa panozobuda maripoti ezvibhak anotiratidza kuti zvakamira sei. Ndinoda sokuti dambudziko ihombe mukati menyika yedu gore ino.
Imi sangano renyu reChristian Care riri kushandirawo matunhu api?
Iye zvino kwatanga tiri tanga tisati tanyanya kunyanya kubatsira nyaya dzekuchidha chikafu. Tanga tiri kumatunhu atanga tiita mamaprogramu akasiyana-siyana anoita zvewashi nemvura. Ndokwatanga tiri maprogramu atanga tiinawo zvino. Saka zvechikafu izvi tanga tiri kuLupane ndokwatanga tatanga kubatsirana nekomiti yekuLupane tiita fish function. Bati hatisati tawanawo kuti mari yokuti ngatanga full-scale yerelation.
Mukuru weChristian Care muZimbabwe Reverend Stanislas Chatikobo vari parunare neStudio 7. Direct from Washington, the voice. Yashika nguwe atino kuende sahi kuna Blessing Zulu kwa anu tipachuro nguwa cha zunosanga na neve chidiki muupenyu wavo.
Nokutambira nemfaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa namuzvare Gillian Chizete vanoshanda nesangano reInstitute for Young Women Development. Tinokutambira nemfaro pano pa Studio 7 muzvare Gillian.
Tinotenda.
Muzvare Gillian tirikunzwa kuti pane vamwe vamuri kushanda navo musangano renyu vari kuita chirongwa chekuchengeta hove. Mungatudze kuti vanhu vanganava uye chirongwa ichi chakatanga sei?
Sisi musangano tine madzimai echidiki vari pakati makore 15 to 35. Tine madzimai vachiri kushanda navo vari kushamba districts nevari kubhindira districts. Kushamba districts tine madzimai 5 vari kuita iyo pozoto nefish farming. Then kubhindira districts tine 5 zvakare madzimai echidiki.
Saka mari yekutanga chirongwa ichi makaiwana kupi?
Sisi musangano tine madzimai echidiki tine vatinoshanda navo vakatipawo chimari chidiki chatakakwanisa kuvaka mafish pond nekutenga fish dzacho nekuprovida training kumadzimai echidiki iwayayo.
Zvinoda mari yakawanda zvakadii kutanga kana kuti ratingati dhamu kana kuti fish pond imwe chete?
Zvidi mari yakawanda nekuti fish pond imwe chete inongoda kutenga kuvaka, inongoda two bags the cement, uye inoda plastic nemajeke zvinowanika munzvimbo inovagere. Almost $500 inokwana kugadzira maponds maviri. Then mozotenga fish dzacho 1000 fish dzinoita $80. Tiwanatoa fish kwacho pamagrupu maviri yetu takashandisa $160 kutenga fish dzacho.
Saka dzinozotengeswa kupi hove idzi?
Hove idzi dzinotengeswa munharaunda Matigere. Tinokwanisa kudzitengesera vagari vemumisha vamwe vatinogara navo, uye tinodzitengesera mashopu akatikomberedza akaita sana OK nana TM. Asi vachabhenefita kubva muchirongwa ichi vakati wandei nekuti hove dzichashandiswa dzichatengeserwa nharaunda yese nevamwe vanhu vasingatozivi kuti zviri kuitwa nemadzimai echidiki.
Matiwo, muri kushanda nezvimwe zvitoro zvepamusorosoro zvakaita sana TM izvi, vari kukutambirai sei nechirongwa chakadai?
Teke fish yatiri kuchengeta ndedzatinoti maorganic fish anovaiwo anokurudzirwa zvekuti vanoti vanotora fish dzedu nefirst preference kuvachisiya dzimwe fish nekuda kwemagmo awanda mazuva ano. Fish dzedu dziorganic dzinochengetedza utano uye dzakati chipei. Saka vana TM nana OK vanotogamuchira kunyanya fish dzedu dzirikugadzirwa nemadzimai echidiki kudarika dzimwe fish dzinouya nekuda kwekuti if dzedu dziri organic.
Munodzipa chikafu chakaita sei kana kuchiti dziri organic?
Kana tichiti dziri organic fish dzedu dzinodya tinongodzimaira madororo ehukwaya
ndodzinodya. Saka pane mamwe matambudziko here ari kusangana neivo madzimai echidiki aya pakuchengeta hove idzi kana kuti zviri kufamba zvakanaka sematarisiro amanga makaita?
Iko zvinozvo zviri kuenda zviri kufamba hazvo zvakatinakei, asi ndofunga chichangotinaita inyaya yekuti matemperature dzedu akati kwirei. Saka dzimwe fish dzinogona dzichibvita dzichiafectwa nematemperatures, asi nekuda kwekuti kuri kuita kuchinaya zvichimbodaro matemperatures achikwira achidzika zvinogona kuchifambira zvakanaka.
Mune dzimwe here nyanzvi dzamunoshanda nadzo kana kuti hazvidi hazvo unyanzvi hwepamusoro kuita zvirongwa zvakadai?
Unyanzvi hwepamusoro hwatakashanda navo paproject ndivo vakatitrena nokuti fish hadzingotengeswi nzee uye mafish pond haangova kusina rumwe ruzivo. Saka pakutanga kweproject takaenganja nevamwe vatinoshanda navo vaenda veaquaculture farming vakatitrena kuti hove dzinochengetwa sei, mafish pond anochengetwa sei uye dzinoda chikafu chakaita sei. Saka ndo vatinoramba tichishanda navo pano nepapo tichibvunzo advice kuti pakadai tomira sei, pakadai tomira sei.
Munharaunda chirongwa chakadai chiri kutambirwa sei?
Chirongwa chiri kutambirwa zvakanyanya kunyanyanya munharaunda matiri kuitira. Project yedu iyi takaitira mumaruva eBhindira neShamba District. Kunera iko kusina mabasa, iko zvinozvi nekuda kwekupisa vanhu havana mabasa. Saka madzimai echidiki ava vakawana chekuita, tinovapa cheuviri. Kana fish dzavo dzichinge dzaita vanenge vachizotengesera vamwe munharaunda imomo, kureva kuti patoita kakukreatwa kwemabasa vanhu vari munharaunda mavagere vari kushandira zvakanaka chirongwa ichi nekuda kwekuti vese tingangoti nharaunda dzese dzakakomberedzwa nemafish pond dzichabhenefitawo kubva munyaya yemafish pond. Vanenge vachizoona fishi dzine mutengo wakaderera uye dziri dzeorganic, dzinenge dzine manutrition anotarisirwa avanenge vachitsvaga especially kana tinge protein.
Muchitarisa mamiriro akaita zvinhu neicho chirongwa ichochi, munoona vachikwanisa kurarama here nekutengesa hove?
Iko zvinozvi ndingati kurarama nekutengesa hove zvinogona kuita kuunza pundu cha mkatina upenu wawo. Takati mazima enchi biti wakatia ni mamungwe ya furo mwezi entrepreneurship wakitiku kwa kutu wano tingeta sayi ma project awo wano nyora sayi mabuka awo chila chilongo chila batira.
Mkupeta nyayudu pane urongo ere wekuti mchada kuwezera mazimae alikuita ilo basa ero re kuchengeta wawo.
Ingo di pilot project ya tukuita. Ii fishi zitakango bitua madistis kumagili chida kono si mazimae wa chema ataka tena. Wano chigwena ere kwa onkifani pangwa ere. Ii parapa wangareshi kwa nifanda kugadilisko. Nekuta kwa kutisisa kata nga projekti. Kini chataka vizia ozo ataka wana. Nezini chataka guwana za kutisi. Kinyori nimba nekuta nikuwa kutisi. Kana chinge kwa wana maa rika ondizi. Nekuta kwa chakonda wa chakamata. Kichakwa nita kuexpanda. Nekuta mafish pondaya. Njimbo zakati wandei. Uye kutia zimawanza. Zimai wanini watizi mshanda imomu. Uye kutia saka kikure. Kutivanya teta komeshao. Fish farming ya katikure.
Ayo watinokte ndaye zukuru mzare Jillian Chizete. Nekupinda mchirongwa chedu.
Satendu.
Manga makaterera kubva kuna mzvare Jillian Chizete vanoshanda nesanganore Institute for Young Women Development muchirongwa chedu chinotarisa zvirikuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa hama wadiwa nambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisi yematambo tosangana zvakare svondo rinouya. Anokonika nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Semazuwa ose, tinokutenda shukuru Blessing nechirongwa chako chino dzidzisa vechidiki. Iko zvino, tombo kupai rwiyo, temerina kubva kuna Thomas Mafumo.
Uchena wakache na choga una, nukutengira marita. Temerina, wandiramba. Temerina, ndichikuda. Temerina, wondiutsewo. Temerina, wochikonzero.
Temerina kubva kuna Thomas Tafirenyika Mukanya Mapfumo kambo kari kubva kuno ku Studio 7 iri pamuzinda we Voice of America mu Washington DC sezvo ngaidi yapera rakaiti mbotarisa musoro yenhau zvakare. Sangano reChristian Care rinoti kunyange nzara yapfunya chisero munyika iro harisati ravanawo mari yekuti ritange kubatsira vanhu nechikafu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange mine zvakare mangwana. Kune vasina kukwanisa kunzwa chirongwa chedu chanhasi endai pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndichitimirai zvakanaka vateereri.